Mashoko aya tiri kutoyambira vanotungamirira nevanoona nezveupfumi hwenyika kuti zvino hazvisi kutora gwara rakanaka, especially tikatarisa banking sector. Tatarisa gore rinobedzi tikaona kuti vashandi vatarasikirwa navo kuburikidza nekumiswa mabasa nenzira dzakasiyana siyana, vamwe vachimiswa vachibhadharwa kuti basa rapera, inonzi retrenchment pachirungu, vamwewo vachimira mabasa nekuti mabhengi avaishandira atadza kuramba achioperata achishanda, vapfuura 1200 gore rino chete. Endi tichizvitarisa tiri kuona kuti nhamba yakakura kwazvo tichitarisa sekta yedu nohuduku hwayo, uyezve tichitarisa kuti isekta inofanira kunga yakateramira isina mafungo akanyanya-nyanya ekurakidza kuti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka, since iri sekta inotarisirwa navazhinji kuti ive iri stable.
Vachitambara, nyaya iri kutaurwa navamutasa iyi inyaya yakaoma zvakadii muchitarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi muZimbabwe?
Inyaya yakaoma zvakanyanyisisa, ende inyaya isiri kungobata wemabhanga chete, asi nyaya iri kubatawo masectors ese, wana manufacturing sector, ndingauti masectors ese economy, even vachina masago rapfuura pawaiparura budget regore rino, wakataura kuti makambani akawandisisa akavhara kana kuretrencha, vashandi vazhinji vakarasikirwa namabasa. Sikai dambudziko guru guru muZimbabwe adaino nguva, dambudziko rekurasikirwa kwemabasa riri kukonzereswa nekusafamba zvakanaka kuri kuita ikonomi yedu yeZimbabwe.
Vamutasa, pane humbowo here huri kupiwawo vashandi vanenge vamiswa mabasa ava kuti zvechokwadi kambani kana kuti bhanga iri raakundikana kunge richiramba richishanda?
Tinoona kuti humbowo humwe huri pachena kuti bhengi raramba kushanda, nekuti vamwe vari kubva vatovharwa nereserve bank, vamwewo vari kusarendawo malaisensi vachiti hatichatogoni kuenderera mberi, uyezve vazhinji vanenge vatotadza kubhadhara mihoro yavanhu kwenguva yakati rebei. Saka zvichishuwa kuti mabhanga anenge akutotadza kushanda sezvaanotarisirwa, asi tinenge tine hedu kutsutsumwa kwakanyanya kuti mazhinji acho haasi kungotadza bedzi kuenderera mberi nebasa nokuda kwamamiriro okunze ega, asi mamwewo ari kutadza kuenderera mberi nokuda kwehuori kune vanotungamira mabhengi navaridzi vamabhengi. Saka ndokutsutsumwa kumwe kwatinako.
Vachitambara, mabhanga mazhinji ari kunzi ari kuondomoka, ndo mabhanga vatema kana kuti ane varidzi vemunyika, zvii zviri kuita kuti ange ariwo mabhanga ari kunyanyorohwa nenhamwe?
Maonero angu zvinhu zviviri zviri kuitika. Chekutangisisa, inyaya yecorporate governance, makaona kumanejwa kunoita mabhanga asingati maindigenous banks aya, I think kune machallenge akawandisisa in terms of nyaya dzecorporate governance. Makaonawo zvakare kuti ndo mabhanga ane proportion guru atinoti mainsider non-performing loans. Saka izvozvo zvinozvitiragidza kuti mabhanga anogona kunge asiri kumanejwa zvakanaka. Chimwewo chinenge chichiitika ndechekuti nyaya yeliquidity crunch ndo inozopetsiraida kuti mabhanga anga achizovhara, nekuti kana bhanga rakatarisana kana rakasangana nematambudziko, normally capital ndo inenge ichifanira kuzoita as a buffer against malosses anenge aitwa nebhanga. Saka kana capital yakadepletwa, zvinoreva kuti mashareholders akufanira kuwedzera capital yavo. In this case anenge ari maindigenous shareholders, anenge achifanira kuti awedzera aise ine capital mubhanga. Vazhinji vacho vanenge vasina mari dzacho dzinenge dzichitarisirwa kudzivangu achiisa kumita macapital adequacy ratios.